Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 1, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva mana chete kuti sarudzo dzemuAmerica dziitwe. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamokwetsi Masisi vatenda kuti vakundwa musarudzo nebato rinopikisa. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, tichakupai hurukure nemuimbi wemusambo wechitendero, Elder Madondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kwasara mazuva mana chete kuti America iende kusarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzedare reSenate neHouse of Representatives pamwe nevatungamiri vematunhu. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party uye vaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato reRepublican Party vari kuita chipatapata kuenda kumatunhu akasiyana-siyana kunotsvaga rutsigiro. Nhasi vaviri ava vari mudunhu reWisconsin riri pamatunhu manomwe akakosha musarudzo yemutungamiri wenyika. VaTrump vari kutarisirwawo kunotsvaga rutsigiro kuMichigan, rimwe rematunhu akakosha zvakare. Mutevedzeri waMy Harris vaTim Walz vanenge variwo kuMichigan nhasi. Sangano renhau reAP rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu nematanhatu kana kuti 66 million vavhota. Bumbiro remitemo muAmerica rinobvumidza vanhu kukurumidza kuvhota. Vanokwanisa kutumirwa bepa ravo rekuvhota. Voita izvi vari kumba, votumira netsambambozha, dzinodzokorora, votumira neposho musi wekuvhota usati wasvika, kana kuti vanoenda mune nzvimbo shoma dzinenge dzakavhurwa vovhota. Vachibva kune rimwe dunhu remuAmerica rine vanhu vakasiyana-siyana vanotambira maonero nemafungiro akasiyana, vari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika Amai Kamala Harris vakafamba nzira yezvematongerwo enyika pakati pekuve munhu anoona kuti mutemo wateerwa here nekuve munhu anofunga nezveshanduko yemberi. Mutori wenhau weVOA Matt Dibble anotipa nhoroondo ino yandinokuverengerai ari kuOakland kuCalifornia. Amai Kamala Harris vachitaura kumusangano mukuru webato ravo weDemocratic National Convention vakati,
"My mother was a brilliant 5-foot tall brown woman with an accent."
Amai vangu vaiva mudzimai akachenjera, akareba, aine ruvara rwebrown uye aine matauriro akasiyana nevamwe.
Nyaya yaAmai Kamala Harris inotanga mugore ravakaberekwa ra1964 mumisha yevanhu vakasiyana-siyana yakabudirira yemuSan Francisco Bay Area. Vabereki vavo vaive vabva kure, Shyamala Gopalani aibva kuIndia naDonald Harris aibva kuJamaica vakasangana muBerkeley, California, umo vadzidzi vaviri ava vakasvika kuzodzidza pachikoro chepamusoro-soro cheUniversity of California. Mumakore ekuma1960 Berkeley yaive nhongonya yekurwira kodzero dzevanhu pamwe nekurwira runyararo. Amai Harris vakati ndangariro dzavo dzekutangisisa ndedzekuendwa navo kumisangano nevabereki vavo vachiri mudiki. Muna 1970 muchato ana Harris wakanga waparara. Amai Shemala Gopalan nevanasikana vavo vaviri vakawana imba yekugara yemuturikidzwa vachibhadhara rent mune imwe nzvimbo yemuBerkeley yaizikanwa nerekuti Flatlands sezvo yaive nzvimbo yakatambarara. Amai Carol Potter ishamwari yaamai Harris yepahudiki.
So they lived above the daycare center, above Shelton's daycare, in a modest two-bedroom, one-bath apartment.
Saka vaigara muimba yemudurikidzwa pamusoro pekreshi, pamusoro pe Shelton's daycare. Muimba yaive nemipanda miviri yekurara nemumwe chete wokugezera.
Shamwari yehudiki amai Potter vakatanga kusangana naamai Harris panzvimbo yavaimirira mabhazi aivatakura kuenda kuchikoro.
We were the second class to desegregate Berkeley public schools.
Tisu takava kirasi yechipiri kusangana vadzidzi vemarudzi muzvikoro zveveruzhinji muBerkeley.
Amai Harris vakaenda kuHoward University, chikoro chepamusoro-soro chine nhoroondo yekutora vadzidzi vechitema vakazoenda kuchikoro chezvemitemo. Panguva iyo varume vechitema vaiiswa mumajeri neuwandu hwakanyanya muCalifornia. Amai Harris vakatora basa rekuve muchuchisi, basa raisatambirika munharaunda dzevatema vemuAmerica. Amai Potter vanoti,
she wanted to go in and change things so that people weren't being prosecuted the way that they were based on systemic and structural racism.
Haida kupinda kuti ashandure zvinhu kuitira kuti vanhu vasangopomerwa mhosva sezvaiitika zvichienderana nerusaro rwaganda.
Muna 2002 amai Harris vakakwikwidzana nevaive gweta redunhu reSan Francisco kana kuti district attorney. Vanoita zvematongerwo enyika amai Andrea Jew Steele vanoshanda kubatsira madzimai ebato reDemocratic Party kuti vasarudzwe musarudzo.
There had never been a woman district attorney. She was really an underdog. But from the beginning, she had something very special.
Kwakanga kusina kumbobvira kwakaita gweta redunhu rechidzimai. Aitova munhu aifungidzirwa kuti haahwine. Asi kubva mukutanga, aive nechimwe chinhu chakanga chakakosha zvikuru paari.
Amai Harris vakakunda musarudzo dzaive nemakwikwi akasimba idzi. Vakatanga kushanda vachiwedzera mitongo nenguva dzekugara mumajeri kune vanenge vabatwa nemhosva dzemhirizhonga, vachiisa vaya vanenge vakapara mhosva kekutanga uye mhosva dzisina mhirizhonga muchirongwa chavo chainzi Back on Track, chaive chakanangana nekudzosera vasungwa munzira kwayo. Mushure mekusarudzwa segweta guru reCalifornia muna 2010, vakamanikidza mabhanga emuAmerica kuti abhadhare mari inoita $20 billion semuripo panyaya yekuti aishandisa nzira dzaive neutsotsi mukati mukukweretesa vanhu mari, vakarwisana nekutengeswa kwezvinodhaka pakati pematunhu nevaiendesa vanhu muunhapwa, uye vakakurudzira kuti kuroorana kuve kwakaenzana. Muna 2016 amai Harris vakasarudzwa kuve nhengo yedare reSenate muAmerica, uko vakakasika kukwira sezwi rine simba munyaya dzekupinda kwevanhu munyika, nyaya dzeutano nekuvandudzwa kwemitemo inobata vasungwa vanenge vabatwa vaine mhosva. Vachizivikanwa nemibvunzo yavo yaipinza munguva dzekuziya nyaya mudare reSenate nekukwanisa kwavo kuita kuti vatungamiri vabude pachena mumabasa avo, amai Harris vakave munhu aizivikanwa munyika yose. Asi pavaiedza kutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020, amai Harris vakanetseka kuti vabudirire zvichiwedzerwa nekusagadzikana kwevaivabatsira kutsvaga rutsigiro. Jill Juran vaibatsira amai Harris uye vanoti,
there's definitely been stories about high staff turnover, inability to keep talented people in her orbit.
Ichokwadi kuti paive nenyaya dziri pamusoro pekuwanda kwevashandi nekukundikana kwavo kuchengeta vanhu vaive neunyanzvi hwebasa.
VaBiden vakahwina vakadongwa kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vakakumbira amai Harris kuti vashande navo semutevedzeri wavo. Vaviri ava vakaenderera mberi nekukunda zvakaita kuti amai Harris vave mudzimai wekutanga uye wechitema kupinda muhofisi iyoyo. Vakatarisana nedambudziko rekukwira kweuwandu hwevekunze vaiedza kuyambuka muganhu wekuchamhembe kweAmerica, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Harris vakaita misangano nevatungamiri vemudunhu kuti vagadzirise kusagadzikana pamwe neurombo. Vakakasika kuve munhu akanangwa mune zvematongerwo enyika. Amai Kathy Wilmont, muvoti wekuCalifornia, vanoti
she was supposed to be the one that was in charge of securing our border, and I don't even know if she's been down there yet.
Vaifano wakove ivo mukuru anona nekuchengetedzwa kwemuganhu wedu, asi handitombozivi kana vakambodzikako.
Amai Harris vagadzikana vakashanda senhumwa mupasi rose vachisimbisa nyaya dzerutsigiro nekupodza makaka avamwe. Uye mubasa rakaumbwa kuburikidza nekukunda zvimhingamupinyi nekupfurikidza zvaitarisirwa, amai Harris vakasimuka zvakare vakauye mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, apo vaJoe Biden vakabuda mumakwikwi esarudzo zvakanga zvisina kutarisirwa. Nyaya yandakuverengerai iyi yabva kuna Matt Dibble, mutori wenhau weVOA News ari kuOakland kuCalifornia. Vateereri, mazuva ose anotevera tichange tichikupai nhau dzine chekuita nesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica nechipiri svondo rinouya. Musakanganwa kuenda padande mutande redu reFacebook, paWhatsapp, paX, yaimbonzi Twitter neYouTube kuti munzwe zvinenge zvichiitika. Tinokumbirawo kuti mutumire maonero enyu pasarudzo idzi paWhatsApp yedu inoti +1 202 465 0318. Mutungamiri webato rinopikisa muBotswana re Umbrella for Democratic Change kana kuti UDC vaDuma Boko ndo vave kutarisirwa kutungamira nyika iyi mushure mekunge bato ravo rakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wechitatu. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviswa kunyika, mukuru vatongi muBotswana kana kuti Chief Justice Fatirenzi Ranuwane vati vaDuma Boko ndo vave mutungamiri mutsva weBotswana.
Under Section 32, Subsection 3D of the Constitution,
zvichienderana nechikamu chechimakumi matatu nezviviri mubumbiro remutemo weBotswana, ndiri mukuru wevatongi, ndinoziva kuti hawana zvigaro zvapinda chidimbu chezvigaro zvose zveparamende. NdivaDuma Boko, ndine rukudzo neropofadzo yekuzivisa kuti ndiye ava mutungamiri mutsva weBotswana.
Dare reparamende reBotswana rine nhengo makumi matanhatu neimwe chete kana kuti 61. Pataenda pamepo, bato reUDC rangi rave nezvigaro makumi matatu nematatu. Bato riri kutonga reBotswana Democratic Party kana kuti BDP ranga rine zvigaro zvina chete. Vachitaura nevatori venhau nhasi mangwanani, mutungamiri weBotswana ava mukwetsi Masisi vatenda kuti vakundwa musarudzo.
I am proud of our democratic processes
and
vaBoko vati matanho avatora kumisa kubirwa kwasarudzo abatsira. Vanopikisa muBotswana vange vachipomera hurumende yava Masisi mhosva yekuda kubira sarudzo vachishanda nesangano revasoro remuZimbabwe reCIO uye komisheni inoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Asi vaMasisi varamba kuti nyaya yekuti ushamwari hwavo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wanga wakanangana nekubira sarudzo.
The relationship I have with President Mnangagwa,
ushamwari huri pakati pangu na President Mnangagwa hwakangofanana nehwandinawo navatungamiri venyika dzakati poteredza. Huri pamhene, huri pachena, hwakavakirwa pamutemo wokuhidzana kwedu nedzimwe nyika.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushandira muBotswana vaBrian Benza vati kuita ushemadzoro kweBotswana chidzidzo kune dzimwe nyika muAfrica.
Zvinhu zvatinofira kunge tichiona kuti nechiitika kune dzimwe nyika muAfrica muno nyangwe iko kuZimbabwe kwedu.
Mukuru muofisi inoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira varumbidza chiitiko ichi vachiti zvido zvevanhu zvakafanira kuremekedzwa.
Izu revanhu sokutaura kwamutungamiri wedu vaMnangagwa ndo rakakosha, harina rimwe izu rinogona kutaura pamusoro paro. Isu tinongokorokotedza vana veBotswana nekuita maelection akanaka, maelection ane runyararo.
Mutauriri wechikwata cheCitizens Coalition for Change kana kuti CCC chinotungamirwa naWishman Ncube, Advocate Ngqubisi Tamurilo vati chiitiko ichi chakanakira veruzhinji.
Zvino zvinokudzwa chaizvo kubudirira kwavo, kubudirirawo kwedu isu sezvizvarwa zveZimbabwe. Saka tinovashuvira, rombo rakanaka, mukaenda mberi.
Vamwe vakorokotedza vaBoko, mutungamiri wenyika yeZambia vaakainde ichidema, uye vaimbo mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. Vaviri ava vatenda vaMasisi nekutambira kukundwa kwavo. Bato reBDP ranga ratungamira nyika kubva muna 1966 pakawana nyika iyi kuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere Shona WhatsApp channel yedu, apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Apa apadiwe link, asi kune vanodawo kushandisa link, endai paFacebook page yedu patinoisa link yacho. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakithure Kindiki vatoreswa mhiko semutevedzeri wemutungamiri wenyika muKenya kwangopera zuva rimwe chete kubva dare ratara kuti mutungamiri wenyika iyi waWilliam Ruto vanokwanisa kuita izvi. Vakindiki vari kutora chigaro chakasiiwa nava Rigathi Gachagua avakanzi nedare reparamende vabviswe muhofisi mushure mekupomerwa mhosva dzehori nekupesvedzera mhirizhonga. VaGachagua vanga vachipikisa kudzingwa kwavo basa kumatare. Sangano renhau rePalestinian News Agency rinoti ndege dzehondo dzeIsrael dzauraya vanhu 41 muGaza, vakawanda vavo vari vana nemadzimai. Israel inoti yauraya vanopfurikidza mwero vechikwata cheHamas. Hondo iyi yakatanga musi wa7 Gumiguru 2023, apo varwi veHamas vakapinda muIsrael ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1200. Israel yakabva yatanga kurwisa muGaza umo mafa vanhu zviuru 43 kana kuti 43,000. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Madzimai ari munzvimbo dzine kusawirirana dzinosanganisira Afghanistan neSyria vakatarisana nekutyorwa kwekodzero kukuru. Vakadaro mumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Linda Thomas Greenfield, parutivi pemusangano wekuchengetedzeka kwemadzimai weWomen, Peace and Security wakaitwa nechikwata cheEuropean Union kuUnited Nations. Ambassador Thomas Greenfield vakayambira kuti madzimai nevasikana vemuAfghanistan vari kusangana nekushungurudzwa kwemadzimai kutsva kunosanganisira kushungurudzwa zvepabonde. Vakati chikwata cheTaliban chakadzika mitemo yechinyakare inodarika 70 inodzvanyirira kodzero yekutaura munhu akasununguka. Vakati mitemo iyi inorambidza vasikana vane makore adarika 12 kuenderera mberi nedzidzo. Vakatiwo zvakare inozadzisa mitemo yavanoti inochengetedza tsika iyo inorambidza zvachose madzimai kuve neupenyu hweveruzhinji. Vakati mitemo inodzvinyirira madzimai iyi inopikisana nekodzero dzevanhu uye inokanganisa kuchengetedzeka kwenyika, kugadzikana pamwe neupfumi muAfghanistan. Uye avo vanosimudza mazwi avo vachipikisa danho iri vanotarisana nekushungurudzwa, kusungwa pamwe nemhirizhonga. America yakashanda neUnited Arab Emirates neJapan mukutambira zvisina kupokana chisungo cheUnited Nations Security Council chinokurudzira kubviswa nekukasika kwemitemo nezviito zvinombonyikidza madzimai nevanasikana muAfghanistan uye nekushoropodza Taliban. Ambassador Thomas Greenfield vakati muSyria kusawirirana kwemakore 13 kwakanganisa upenyu hwemadzimai zvakanyanya, ava venenguva vakatarisana nemitemo isingaenzanise mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. vakati shanduko mune zvematongerwo enyika muSyria inogona kunge iri kutadziswa nekuramba kutambira shanduko kwehurumende yaAssad. Vakati ndicho chikonzero chekusimudzira madzimai emuSyria ayo anokwanisa kutungamira kubva mukusafambiswa kwezvinhu uku kuenda kurunyararo. Ambassador Thomas Greenfield vakati vaida kujekesa kuti America icharamba ichishandisa chikwanisiro chose chainosvikira mukutsigira madzimai nevanasikana vasina kuchengetedzeka. Vakati kunyange madzimai vachikanganiswa nemhirizhonga, vakakosha zvakare mukupedza nekudzivirira kunetsana uku. Ambassador Thomas Greenfield vakati ichi ichokwadi chakakosha chiri pamwoyo pe-Women, Peace and Security Agenda. America ndiyo yepiri huru mukubatsira homwe ye-Women's Peace and Humanitarian Fund mushure mekuisa mari inodarika mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe emadhora kana kuti $39 million muna 2017. Ambassador Thomas Greenfield vakati mari iyi ndeye vanasikana vanowana kodzero shoma pane dzaana amai vavo uye ndeye vakapona mhirizhonga vari kuramba vachikanda tsoka pamberi peimwe. Vakatiwo mari iyi inobatsira vanorwira kodzero dzevanhu vechidiki vakashinga vari kurwira rusununguko rwakakosha apo vanosimuka vachirwira zviri pachokwadi. Ambassador Thomas Greenfield vakakurudzira kuti vacharamba vachimira navo. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pa Studio 7. I just want to congratulate the new elect president pa Botswana po. Mr. Dumavoho ndofara zvinji nezvaitwa neAmbrella. Tinoti ngazviende mberi, asi Zimbabwe pane chekudzidza ipapo. Zimbabwe hatidzidzei kuti mukana unoda kupananiwana mumwe nomumwe achizamavo panogona napo kukonewa kudi munhu mumwe chete. Tikaita tichidaro saizvozvo ndo inonzi demokrasi. Ndibhosi lapa zvichavanapo.
Chipiri maskura sei, maskura sei Studio 7, chipiri Donald Trump unenge achipinda. Donald Trump chipiri unenge achipinda muWhite House. Kamala Harris, aiwa maonera angu akatorudza maelection. Dai madhemokrasi vavakaisa kandidheti yechirume yaidongomira, noti Kamala Harris, Donald Trump atopuwa mukana wokuti apinde. Nechipiri unenge achitopinda.
Makadi pa Studio 7, makadi zvenyu. Inangu nhau yandingada kutaura iri pamusoro pamunanga pana 2017 paya pavakadhingura mudhara, pavakabvisa Mugabe. Anga asina kukodzera kuita purezidendi Munangagwa, ende nazvino hatosi purezidendi. Zimbabwe ndonyika yoga yakashinga yandaona iri kugara isina purezidendi kubva muna 2017 up to now, isina purezidendi. MaZimbabweans makashinga. Munangagwa aifanirwa abvisa Mugabe. Abvisa Mugabe ponyatsokusarudzwa kandidheti inodiwa nevanhu yokuti isucceed purezidendi abviswa. Kura kuti anga asingaite zvakanaka purezidendi akabviswa, but vakubvisa mbavha vachiisa mbavha futi.
Vamunangagwa, pakaitwa maelection ekuMozambique yangakaita congratulations, vanhu vachiri kutovhota. Takazvinzwa tese, but apa paitwa ekuBotswana ahwiniwa navaBoko nhasi havasati. Takamirira kuti vaite, takamirira futi kwava hichilema, havasati vaita makorokoto. 5 years dzatokwana.
Pa Studio 7, maswera sei vashamariri vose veStudio 7, ndinokukwazisai masikatana. Ini ndoda kutenda pasarudzo dzeBotswana kuti vamasisi varatidza kuve murume anoziva kurevekedza kodzero dzevanhu veBotswana. Dai zvaitwa navamasisi vave mucherechedzo kunyika yedu yeZimbabwe, pamwe ramangwana renyika yedu ringange rakanaka. Zvaitwa munyika yeBotswana ngachive chidzidzo kuna purezidendi wenyika yeZimbabwe kuti aremekedzewo kodzero dzevanhu, kozi vanhu pavaronovhota vane zvido zvaumoyo, saka vasatyorere kodzero dzevanhu sezvavakaita election idadarika.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. It was a Friday, my darling. Was a Friday, msebenzi upokine. Was a Friday. Muchirongwa chedu chemagitare choshondorino, tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wechitendero, Elder Madondo, rekuzvarwa vachinzi Gilbert Mujere. Mupurungwe anoimba nechikwata che Hymns of Angels Music Ministries uye achirarama neurema. Ngatinzwei hurukuro yaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Nyange zvomumanzi zvandakazvifarira ndichiri mudiki zvikuru ndichiridza magitara anonzi mabhanjo, asi ndakazonyanya kuzvifarira nokuzvisimbirira mumakore kuma1980s apo ndakamburidzawo nezvimwe zvikwata zvairidza mumanzi.
Saka vari kuitambira sei mimanzi yamuri kurova iyi?
Ngatingotaura nezvedzimbo mbiri dzandichangobva mukutsikisa idzo, zvikuru sei ako kanotaura nezvemadrugs. Vanhu vakakwanisa kukanzwa sofa vari kutaura zvakanaka nezvako zvikuru, vari kuti dai kakakwanisa kuridzwawo mudzinepfenyuro, zvikuru sei panguva ino yatatarisana nayo yamaChristmas festive, kambo kanogona kubatsira vana kuti vasapinda mune zvemadrugs.
Matambudziko api yamunosangana nawo?
Semunhu anorarama neurema, nyaya yemari ndo challenge huru yandakatarisana nayo. Iye zvino ndinoshaya mari yekuti ndiite kana mahadhi copies ekuti dzimbo dzangu dzigogona kuenda kumaradios kuti dzigoridzwa kana kuti ndiregister nezimura. Zvekare ndinoda kuita vhidhiyo zvikuru sei pasong yangu iyoyi yemadrugs, asi mari handina.
Vanoda kutaura nemi kana kushandawo nemi vanokuwana ikupi?
Ini ndiri mugari womubhulawayo musabhabhu rinonzi Queens Park East. Zvekare vanoda kundibata vanogona kundibata panhamba dzangu 0 dzinoti 077-88-76-018. Idzi nhamba vanogona kundibata pakufona kana paWhatsApp.
Tipeiwo kamwe chete kekubuda nako.
It's obvious. Ako kanonzi mazuva matatu ndakasunga hura, 3 days of activism, say no to drugs. Kambo kanondibata zvikuru, kambo kandinoda kuti dai munhu wese akakateerera akakanzwa.
Muchinzwa kambo kanonzi mazuva matatu manzwa zvakare huri kuroyaitwa naIvans Zininga weStudio 7 naElder Madondo. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nezvesarudzo yeAmerica iri kuitwa musi wechipiri svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Kwasara mazuva mana chete kuti sarudzo yemuAmerica iitwe nemusi wechipiri. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamokwetsi Masisi vanotenda kuti vakundwa musarudzo nebato rinopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iqhubekela iyaqhubeka imkhankaso yokhetho lweMelika oluzaqhutshwa ngolwesibili. Silethulela imbali kankosikazi Kamala Harris omele ibandla lama-Democrats onqintisana lomnumzana Donald Trump okubandla lama-Republicans kulolu khetho.
Nanjengabomama siyathaba ukubona omama besimela, sifisa kuwine umuntu owesifazane.
Kulabe Zimbabwe abalandela ukhetho lwemelika oluzayo. Iyaqhubeka imkhankaso yokhetho lwemelika oluzaqhutshwa ngolwesibili ngeviki ezayo. Umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris omele ibandla leDemocratic Party lomnumzana Donald Trump weRepublican Party bakhankasela ukhetho lolu belokhu bekhanya bengutshiki lobhanqa ezabelweni ezibizwa ngokuthi ngama-swing states. Umnumzana Trump lamhla usesabelweni seMichigan, kuthi unkosikazi Harris eseLas Vegas kanye leWisconsin. Ababili laba bathi bazanqoba ukhetho lolu. Abaningi emazweni atshiyeneyo balulandela lolu khetho. Baningi abalulandelayo njalo kwele Zimbabwe. UEzra Chisasibanda usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Mluleki Moyo ngomunye wabalandela ukhetho lolu.
Sufikeke esigabeni esilukhuni lapha abantu asebe ngasela qiniso khona ukuthi luzaphuma kanjani. Kodwa ke nxa sesikhangela uKamala Harris ke ulethuba elihle elokunqoba. Uhlupho olukhona ngalo ubaba uTrump yiwona leyana into yakhe esiyaziyo ubandlululo. Abamsekelayo bebangumsindo yibo lawa abalenketha bechabi.
Unkosazana Beverly Mpofu usekela unkosazi Kamala Harris oncintisa kukhetho lukamongameli lowayengumongameli umnumzana Donald Trump.
Esikhangelele kuma-elections eMelika yikuthi kuthole umuntu wesifazana ukuthi abe ngupresident, ngoba ngesikhathi kubusa uObama laphana hayi America yayinhle kakhulu, njalo le crime ingarejiseka nxa kungangena umuntu wesimame.
Unkosikazi Fiso Ncubelayo uhamba lonkosikazi Harris.
Njengabomama siyathaba ukubona omama besimela, sifisa kuwine umuntu owesifazane amele abomama. Sifuna kuwine umuntu ongumama ngoba lathi sifuna simelelwe njengabomama, lathi sibe lamandla njengabomama.
Kulabanye abachotoza ukhetho lweMelika, umsekelo webandla lezanu PF unkosikazi Lwazi Mbowa uthi ukhetho lweMelika alukhululekanga.
Ukhetho lweAmerica into emangalisayo ukuthi abantu bangale bathanda ukungenela izindaba zethu lapha eAfrika. ufice ncala nxa sisenza izinto zethu sixekisile ufice sebebuya bengenela bebhuza nje njengempukane khathesi nampokakhona othampuka thi bayenzanisifake kodwa kakukhuluthule kuthiwe zuya kula muntu obangenelayo futhi kuyithi abanawuthiwa sebesingenile abathiwa sokuthiwa hhayi vele bese bengene three opposition sebefunthi bebalibulale yonke into bephambanisa ilizwe leli kodwa bona nampana asiboneni sibona nti bazayenza njani sibakhangele but akula safree and fair laphana
umnumzana Prince Zwide Khumalo othazelela ezomdabu uthi ubone ngani ibandla lama-democrats linganqoba kukhetho lolo
American mina ngokwami ngokuzalwa kwami eZimbabwe kodwa ngokubona kwami ngibona ingani ama Democrats azaphumelela ama Republicans also zaphumelele ngoba akhokelwe nguTrump and uTrump wehluleka ebusa angiboni ukuthi kuyinokutsha angakunika abantu beAmerica okwakhathesi
bakhona njalo bathi uTrump nguye okumele akhokele eMelika umseli kaMeya wobulawayo uCouncilor Edwin Dlovu uyakusekela lokho
yesikhangelele ukuthi ukhetho lokuqala likhululeke iMelika yekhangelelwe kakhulu kwezedemocracy so sifisa ukukhetho labo likhululeke ikanti le bandla elizawina sikhangelele ibandla eliza promote idemocracy umhlaba wonke hathi ibandla elizaletha impi umhlaba wonke ngoba singakhangela ukuthi kule mpi which is hanging eRussia labo Ukraine sikhangele njalo eMiddle East labo Israel so sifuna umuntu ozathi nxa esewinile lebandla lakhe eMelika abe ngumuntu ozakhuluma ngokuthula alethe labo abalwayo etafuleni kukhulunyiswane kumiswe izimpi
abahlaziya ezombusazwe lokuhlola ukhetho bathi usekelo lukankosikazi Harris lo Trump eMelika lungutiki lobhanqa ezabelweni eziningi ngimele Studio 7 ikamela ngu-Ezra Chisas Banda
kwezinye eziphathelane lokhetho silethulela imbali kankosikazi Harris
omela ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris yena ovela esigabeni esilemihlobo yabantu ehlukeneyo udlale indima ebanzi kwezombusazwe engumqaphi ophoqelela ukulandelwa kwemithetho futhi ofuna inguquko le yindlela uHarris achaze ngayo unina ekhuluma emhlanganweni weDemocratic Party.
My mother was a brilliant 5 foot tall.
Umama wayengumuntu okhaliphileyo, omude, onsundu. Futhi wayezwakala nxa ekhuluma ngesiNgisi ukuthi akusolimi lwakhe.
Umlando kaKamala Harris uqala endaweni ezihlala abanengi eSan Francisco Bay, lapho azalelwa khona ngo-1964. Abazali bakhe babengabantu bokuza. Unina ushiya Malagopolan owayevela e-India loyise uDonald Harris owayedabuka kwele Jamaica bahlangana eBerkeley eCalifornia befunda e-University of California. Ngeminyaka yabo-1960 iBerkeley kwakuyinsika yokulwela amalungelo abantu abansundu. UHarris uthi akukhumbulayo ngalezo nsuku yikuthi abazali bakhe babesiya emihlanganweni yomzabalazo laye bemfuqa ngokuyinqodlana kwabantwana. Kwathi kufika umnyaka ka-1970 abazali bakhe basebehlukene. Ushiyamala Gopalan wasuka labantwa bakhe abangamankazana ababili wayalotsha kwesinye istezi eBerkeley okuyindawo eyaziwa njalo ngokuthi yiFlatlands. UCarol Potter ngumngane wakhe avela la ekhatshana besangabantwana.
So they lived above the daycare center.
Iflethi labo lalilamakamelo amabili lendlwana yokugezela iyodo njalo laliphezulu kwendawo yokugcinela abantwana, iShelton's daycare.
UCarol Potter loKamala Harris bahlangana okwakuqala esilindweni sebhasi. UPorter uthi,
we were the second class to desegregate Berkeley public schools.
Saba yiklasi yesibili eBerkeley ukuhlanganiswa abafundi abamnyama labamhlophe kuqedwa ubandlululo ezikolo zikahulumende.
UHarris wasuka wayafunda eHoward University okulikolishi elilomlando wabafundi abansundu wasesiyafundela ezemithetho. ngesikhathi abesilisa abansundu bebotshwa ngobunengi eCalifornia, wangena emsebenzini wokuba ngumtshutshisi, okungumsebenzi ochothozwa ngabansundu abanengi. UPorter uthi,
She wanted to go in and change things so that
Wathatha isikhundla lesi ukuze eqede ukubotshwa kwabantu mahlayana okwakusenzakala okwakugxile ekubandlululweni kwabantu ngemihlobo.
Ngo-2002, uHarris wangena kukhetho lokudinga igqwetha elikhulu esigabeni seSan Francisco, uDistrict Attorney, encintisana lomuntu owayephethe leso sikhundla. Okhankasela abesifazana bebandla lama-Democrats, u-Andrea Jew Steele uthi,
There had never been a woman district attorney.
Isikhundla lesi sasingakaze siphathwe ngumuntu wesifazana. Wayengumuntu ophansi kodwa wayelo ukuthile okubalulekileyo.
UHarris wanqoba kulolu khetho. Wahle waqala umsebenzi ngokuvalela izigebengu ezinengi ezilodlakela. Futhi waqhelisa izigwebo zazo. Labo ababedliwe licala okwakuqala lalabo ababedala amacala angeladlakela wabafaka kuhlelo lwakhe lokuphathisa izibotshwa ukuthi zibe ngabantu abangcono olwalubizwa ngokuthi yi-back on track. Esekhethwe ukuba ngumtshutshisi omkhulu weCalifornia ngo-2010, uKamala Harris waphoqa amabhanga ukuhlawula imali engange $20 billion ewajezisa phezu kokuqila abantu ababekwelede imali. Wathwalisa nzima izigilamkhuba ezichapha imingcele zithengisa izidakamizwa, futhi waqhuquzela ukuthi abantu abalobulili bunye labo bavunyelwe ukutshata. Ngo-2016, uHarris wakhethwa ukuba ngusenetha, waphanga waba lilizwi elilamandla ekhuluma ngendikimba ezifana leyabantu bokuza, i-immigration, ezempilakahle, kanye lokuguqulwa kwemithetho ephatha abantu kabi. Ngodumo lwakhe lokubuza imibuzo enzima, uHarris waba ngumuntu obaluleke kakhulu elizweni lonke jikelele. Ngomnyaka ka-2020, uHarris wancintisa kukhetho lukamongameli, kodwa kazange ayendawo ngoba kwakule ngxabangxoza enkulu phakathi kwalabo ayesebenza labo. Owake waba ngumphathisi kaHarris, uJill Duran, uthi,
There's definitely been stories about high staff turnover.
Yebo, sekuke kwaba lemibiko yokuthi ngenelisi ukugcina abantu abazi umsebenzi kuhle.
UBiden wakhethwa ukuba amele ibandla lakhe, wasekhetha uHarris ukuba ngumsekeli wakhe. Ababili laba banqoba kulolu khetho. Lokhu kwaba ngokwakuqala embalini yeMelika ukuthi kube lomsekeli kamongameli wesifazana kumbe onsundu. Ebhekane lodaba lokwanda kwabantu abangena eMelika bengelamaphepha emngceleni ongezansi yelizwe, uKamala Harris wakhulumisana lenkokheli yamazwe akhelane leMelika ukuze kulungisiswe ukungahlaliseki okuxotsha abantu kulawo mazwe kanye lobuyanga. Abezombusazwe baphanga bamfaka ilihlo. Osekela umnumzana Donald Trump, uKathy Wilmot uthi,
She was supposed to be the one that was in charge of securing our border.
Wakumele kube nguye ovikela umngcele wethu, kodwa angazi ukuthi usekwenzile yini lokho.
UHarris usegxilile emsebenzini wakhe awuqhuba echelesile, eyisithunywa emhlabeni jikelele lapho asekhulume ngosekelo lweMelika kanye lokuqeda ukufuthelana. Emsebenzini ochazwa ngokwephula imigoqo, uHarris wakhethwa ukuba amele ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli, ekuphumeni kukamongameli Joe Biden kulumncintiswano. UMatt Dibble we-VOA News ulobe lolu daba ese-Oakland, eCalifornia.
The Voice of America.
Yebo ke kusenjalo umongameli Mokgweetsi Masisi osenqotshwe kukhetho lokudinga uhulumende omutsha kwele Botswana uthi kaboni ukuthi kunqotshwa kwakhe kudalwe ibudlelwano alabo lo mongameli Emmerson Mnangagwa njengolokho obekucatshangelwa ngabanye. Umnumzana Masisi utshele intatheli izindaba iHabron ngolwesihlanu ukuthi uMnangagwa kalani lokunqotshwa kwebandla lakhe leBotswana Democratic Party ngumanyano we-Umbrella for Democratic Change okhokhela umnumzana Duma Boko. UMasisi utheke sabi ukuthi umbuso omutsha ongaphansi kwebandla le-UDC ungamthonisisa uma kulamacala awadale engumongameli ngoba kungelamacala awadale ngumongameli. Uthi ukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu belukhululekile hatshi lokho okukhulunywa ngabanye. Womelele ukungena esikhundleni sikamongameli yena oligqwetha elilwela amalungelo oluntu uthi uyabona ukuthi uMasisi uvumile ukusuka, uthi uyakubonga lokho ukuthi uMasisi uvumile ukusuka embusweni ngokuthula. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abezindaba be-Associated Press babika ukuba ile Israel libhombe eGaza lamuhla labulala abangamachumi amane 40 abagoqela abantwana labesifazana. Usegcotshiwe umsekeli kamongameli kwele Kenya umnumzana Kithure Kindiki ongene esikhundleni esatshiwa umnumzana Rigathi Gachagua owatholwa lidale lephalamende elamacala enkohlakalo. Sega sizwe umbono kahulumende weMelika.
Inkinga yaseSudan isaqhubeka. Ngomfumfu lonyaka abantu abanengi babaleke bayaphephela kwele Chad. Umeli weMelika ku-United Nations u-Ambassador Linda Thomas Greenfield unqome ele Chad ngokwamukela iziphepheli lezi zona athi zibalekela ukufa. Uthe kungaba yikufa ngemikhuhlane kumbe ngendlala, ukuphelelwa lithemba kanye leziloyiso. Isimo siqhubeka sisiba sibi ngoba amabutho e-Rapid Support Forces, awe-Sudanese Armed Forces kanye lamanye amaqembu aya phambili ngokuhlasela abantu makhaza ngodlame olumangalisayo futhi ebaphuca indlela zokuziphilisa. U-Ambassador Thomas Greenfield uthe ukuze kulungisiswe lolu daba kulezinto ezintathu okumele zenziwe eSudan. Uthe okwakuqala, njengoba izigidi zabantu zibhekane lendlala emangalisayo, amazwe omhlaba kumele athumele usizo oluphuthumayo ukuze kuhlengwe abantu endaweni ezifana le-El Fasher, Sena, Diling, Kadugli kanye le-Khartoum. Siphatheke kabi ngokuthi endaweni yokuba kuvunyelwe usizo, iziphathamandla zedolobho le-Port Sudan ziyaluvimba lolu sizo futhi zisethusela abenhlanganiso ezizimeleyo. U-Ambassador Thomas Greenfield uthe kumele iziphathamandla zeSudan zivumele ukuhanjiswa kokudla lolunye uncedo futhi zivumele abapha lolu sizo ukwenza umsebenzi wabo kulokuthi zisebenzise ukudla njengesikhali. Uthe kubalulekile njalo ukuba eleSudan liqhelise uhlelo lokusebenza kwemingcele egoqela owe-ADRE, livumele njalo ukuthi usizo lolu lufikele emagcekeni endizamchina ama-airports. Uqhubeke wathi, okwesibili, amazwe omhlaba kumele aqhelise imizamo yokuvikela abantu makhaza. Elemelika liyakusekela lokhu futhi lifuna kuhlonitshwe imithetho elawula ukuphathiswa kwabantu abehlelwe yisimo esifana leseSudan. Amazwe omhlaba kumele eqale ukucabanga ngokusungula indlela zokuvikela abantu kanye lokuqeda ukulwisana. Okokugcina, amazwe omhlaba kumele asekele imizamo yokuletha umbuso okhululekileyo kwele Sudan, kuchasise u-ambassador Thomas Greenfield. Uqhubeke wathi, kahle ngicace. Okwenzakalayo kwele Sudan akumelanga kuvunyelwe. Ukwala kwebutho le Sudanese Armed Forces ukuphatheka kuhlelo lokuqeda limpi. Ukwehluleka kwamaqembu omabili alwisanayo ukulandela izimiso ezihlelwe ngamazwe omhlaba ngeke kuqhubeke. Ngakho, kumele sonke sibambe iqhaza siqhelise imizamo yethu, kusho uThomas Greenfield. Ele Sudan kumele libuyele endleleni yombuso wentando kaZulu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli bethu Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, salibonani basakazi kunye labalaleli. Siyajabula ukwethulela indaba ezimnandi mihla yonke. Mina wami umbono bengithi indaba yevoti lekhaya wayingaveli ivalwe nje kuhle kuphele lokho kuthiwa kule voti.
Studio 7, linjani basakazi bamabahla abathandekayo? Sibonge kakhulu, bonge konke nabalaleli. Mina ngithanda ukugxila kakhulu kule ekababa uMnangagwa. Ukuthi mayethi uyaphuma uKhehla. Alright, uKhehla liphumule. Lithathe nje umhlala phansi. Ngiyavuma uKhehla ukutsho konke, ayiyavuma ukuthi lehlulekile. Noma bekhuluma lo baba tathe same level igama lakhe ethi yena iZimbabwe improve kakhulu, izinto zichentshile ngobuningi. Asiziboni izinto ezichentshileyo thini kakhulu ngapha esabeleni sethu seMathebele lendi. Kumanje wabuka umgwaqo wetsholotsholwana ukuthi unjani. Kusuka nje kwapha embuyazwe. Kule ngathi ukusuka enowuthu uzuzuye ukuthi enyamendlovu udlule inyamendlovu ungeni uzuye ukuthi itsholotsho ngoba lutho umgwaqo right wanalwana vele kunzima lapha into abayikhulumayo nje ayikho uright nje umdala mayethi yena asethatha umhlalaphansi kungene omunye.
Studio 7 linjani kodwa basakazi bakavo Ndebele konke nabamameli niyaphila. Hayi siyancenga khuluma loThulani Ulana ke Soweto lapho kulobudlwangudlwangu. Ngithanda ukuphawula ngezinto zeZANU-PF. Uyabona manje iZANU-PF sizobona kahle konke amabhubesi, impisi, maganyana, makhanka nezimvu ziyaphuma ke lapho. Sengifisa lokho 2028 ngabe ukhona kusasa. Kona kuzobonakala kahle ngoba vele ukulwa sokuqalile vele manje. Yiko vele ukuqala kwakhona manje. Ngizo sokubona sebedonsa besiyale, abanye bedonsa besiyale. Sokuqalile njengamanje. U-2028 vele yabe lingasekho ibandla lezana.
Uvuka njani hlobo zakithi? Indaba zabo Mnangagwa lezi nabo Chiwenga. Badlala amagame ngathi straight. Thina sifuna umkhono womelizwe uvuselelwe. Bona babhizi badlala amagames abo ngelizwe ngathi. So kuyinto ebuhlungu kakhulu yona leyo okokuthi manje thina somele ukuthi sibaqakezele izandla badlala igame yabo lapha engaqedakaliyo. Ilizwe lisasalele emuva than ukuthi bahlanganise babumbane bakhe ilizwe. Bona babhizi ngamagame nje angathi akanangqondo total. Ilizwe lisalele emuva kakhulu. Thina sifuna abantu abazobhekela umnotho welizwe bacreate imisebenzi ngesikhathi esincane. Hhayi lokho kwabo lokho abakwenzayo kudlala ngabantu ngebandla labo lele abalikulo sengilokudlala nje sengilangela ama-games. Hhayi ukuthi kukhuliswa umnotho, ayikho into okuthiwa ikhuliswa umnotho wabantu bephila kanjani. So hhayi kulihlazi kakhulu lokho abakwenzayo. Thina asifuni nakwazi ukuthi ubani wenzani ngoba siyabona ukuthi abanayo ingqubekela phambili amanga kuphela nama-games abo lawa abadlalayo obugebengu.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela yena imbono kunambolo ezithi +12024650318.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wakobulawayo uLucky Dube ohamba ngegama lakhe kwezomculo elithi Dr. Lux ucula umdumo awubiza ngokuthi modern jazz. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvat.
Ulucky Dube umculi ocula imiculo etshiyeneyo ezama ukujabulisa uZulu. Asizweni imbali yakhe.
UDr. Lux wazalelwa eLwagwelo eMidlands eNtabazwe. Ngafunda eJombe eSengezi Primary School naseManzi Mnyama Secondary. Then ngaphenduka futhi ekhaya. So uDr. Lux ephuma ebizweni lami lokuzalwa ukuthi Lucky saqhuma nje sathi Lucky Lux.
Umculo wakhe ngowe jazz kodwa uDr. Lux uthi yena uyawuhlangahlanganisa ukuthi unambitheke kepha sewunike elinye igama.
Ngathi modern jazz mina ngiyibiza kanjalo. Then njengomuntu bakithi okhulele erumbeni angeke ngiphume kuyo ngoba ngiyayithanda isegazini. So zalithola ukuthi lapha engikhipha khona ingoma zami angeke uswele ukuyirumbanyana lapha. Kuyabe kukhona ukuyirumbanyana mhlawumbe namanye ama genres ngoba ngikhule ngiyuthanda umculo kakhulu ngendlela yokuthi ngithanda nje yonke into nje engumculo wakithi.
Dr. Lux uthi umculi owamphathisayo wamfundisa ngomculo njalo umbonga kakhulu nguMartin Smanda wendolwane Super Sounds. Labantu bakibo abamkhuthazayo
ngomphakathi wakithi abantu baselwagwelu bathi awu ndoda khathi manje wena awulanto ongasenzela yona njengoba ukhanya ungumuntu okhaliphileyo ukhanya ungumuntu ozazi into lezi zomculo. Ngaqala ngokuzama ingoma eyabizwa indaba kadudula ngiyenze 2022 lo God Knows Moyo. Nesikhathi ngisuka eGoli sengisehla eZimbabwe ngakhipha leya ngoma ethi indaba kadudula hayi yahamba kakhulu ingoma leya nabantu bayithakazelela.
Sasa uDr. Lux wethulela uZulu elinye njalo idlalade lakhe elitsha. Umculo wakhe uyatholakala kumakhasi okuzilibazisa ebulenjini be-internet.
Idlalade elitsha msakazi liyaphuma mhla ka-2 November esibayeni The Crawl obulawayo eMathobane. Sizobe silapho-ke ngomgqibelo wona lo esiwulandayo. Abantu abeze ngobuningi bakithi sizosapota. Ngilethemba lokuthi labantu bazoyithakazelela i-album lezayo.
Kusasa akubizwa ozwa eMathobana kobulawayo lapho lo mcimbi wokuphakulula idlalathi elitsha lika Dr. Lux uyimiselayo uhlelo woza woza Friday kuliviki impela sonto emnandi lonke igama lokwenza Jesus Banda.
Malisa kichi mamfana uye bizu neltoni kichi mamfana uye bizu mafini kichi mamfana uye bizu tau au kichi mamfana uye bizu samatwa lumoya wa mausebona senkumbule kaya au kichi mezuze uye bizu samatwa lumoya wa mausebona
Sekaya.
yebonge umtumo ka lelibuzo aku was a Friday womculi wakobulawayo uLucky Dube yena uhamba ngegama lakhe kwezomculo elithi Dr. Lux yena ke obexoxa lo Ezra Jesus Banda siluqhuba lapha ke uhlelo lwethulwa lamhlanje lingakhohlwa iLive Talk lapho esixoxa ngokhetho lweMelika olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.